Mumashoko avo kuUnited Nations General Assembly nhasi, vaGenkop vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika neAmerica zvinofanira kubviswa.
Namibia appeals to the United States of America to remove the Republic of Cuba from the list of state sponsors.
Namibia iri kukumbira America kuti ibvise zvirango zvakatemerwa Cuba. Zvirango zvakatemerwawo Zimbabwe neVenezuela zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa nyika idzi kuti dzizadzikise zviga zveUnited Nations.
Awa ndiwo mashoko akataurwawo nezuro navaRamaphosa.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor, Zimbabwe, should also be lifted as they are
imposed. Zimbabwe South Africa.
Asi mutauri webato guru rinopikisa munyika reZimbabwe Citizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vaudza Studio 7 kuti dambudziko reZimbabwe harisi rezvirango asi kuti nyaya yekuita sarudzo dzisina kujeka.
Kana ndiyo nyaya inode ichitaurwa nekutariswa navaRamaphosa kuti Zimbabwe ikwanise kusarudza vatungamiriri vayo vainoda pachena.
Izvi zvatsinirwa nevanoongorora magariro evanhu vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana avo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana nemashoko avaRamaphosa.
Ngavaudze vamunangagwa nehurumende yavo kuti ndoo vari kutadza kutonga kwavo nedemo ndoo kubiridzira sarudzo ndoo zviri kuita kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvisagadzikane.
Vati Sadik AU Komesa nemamwe masangano akaongorora sarudzo idzi akabuda pachena kuti hadzina kuitwa zvakanaka uye zvinonetsa kuti zvirango zvibviswe. Mukuru musangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Peter Wanyavati nyaya yesarudzo dzakachena yakatoenderwa kuhondo.
Dambudziko ratinaro muno muZimbabwe guru inyaya yekusarudzo dzinoitwa sei. So zviri kutaurwa navaRamaphosa vari kutaura zvinhu zvavasingazivi. Kana vasina chokutaura about Zimbabwe, vaRamaphosa ngavavhare muromo wavo.
Tinogamuchira nemufaro ende tinoramba tichitenda solidarity yatinowana from masouthern countries edu, tichitenda zvikuru president vekusouth Africa nezvavakataura izvozvo kuti zvirango zveupfumi zvakaisirwa Zimbabwe zvinofanirwa kubviswa.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vaPrime Marapira vatiwo vanofara kuti South Africa neZimbabwe dzino muono wakafanana panyaya yezvirango.
Tinoatenda.
vaRamaphosa vakataurawo nyaya yekuti vari kushushikana nenyaya yekupidigurwa kwedzimwe hurumende nemauto muAfrica. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuti kusaita sarudzo dzakachena kunopawo kuti mauto agume apidigura hurumende. vaRamaphosa ndiwo mumwe wevatungamiri vemuAfrica vatatu chete vakaenda kuZimbabwe pakutora mhiko kwavamunangagwa mushure mesarudzo dziri kunzi nevakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka. Musi wa25 Gunyana 2019 Sadik yakaita chisungo chekukurudzira America neEU kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Asi vehurumende yeAmerica vanoti zvirango hazvina kutemerwa nyika sezvo ichibvumidzwa kutengeserana nedzimwe nyika asi kuti vakuru vanotonga nedemo. Yakatiwo Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena uye kuzvipira kurwisa uori hwainoti ndihwo hwauraya nyika kwete zvirango. EU inoti yakabvisa zvirango pavatungamiri vese veZimbabwe uye zvasara ndezvekutengesera Zimbabwe zvombo sezvo ichiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasi kuratidza chido chekutevedza utongo hwechekerere. EU yakaisa zvirango izvi muna 2001, America muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.